that is mainly the underachievers who because we reach a parallel in our market. Our market is actually also underground the
tarisawo pamuri kutsinhira pekuti panoda kuramba pachimonitwa apo munoona here hurumende iine udzamu kana manpower yekuti vange vachizomonita izvozvo
manpower iripo handichiona even pamaroblocks apo kuona kuti maroblocks ose anoti munomarare ose pane roblock vanenge vachiona mapurisa nemasoja vanenge vachionisa vanhu and at the same time I think you should know futi aitova vamwe vanhu vari critical like by health workers wo vanenge vachiita vanhu hasizongoti mapurisa nemasoja vanotunga vanhu vaende but tinodawo futi kuti vanhu vadzidziswe kuti vazive kusunga kutoko vakosha vachakosha ndechekuti vanhu vazive uye vapuwe information yakakwana pamusoro pezveutano hwavo vakosha kuti vakuongorora even kumabhasi station kwakuya kunewo maenvironmental health technician vanoshanda kudzivirira kupararira kwezvirwere vana mumararia anga basa iroro saka ndinoona pekuti vanhu vavo vakashandawo nemamaazi raita semapurisa nemasoja